manera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 21 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vagari vemukwekwe vokurudzira hurumende kubuda pachena kana ine hurongwa hwechokwadi hwekuvhara guta iri kana kuti lockdown. Magweta ari kunze kwenyika otaurawo pamusoro pegakava riripo muZimbabwe zvichitevera kuendeswa kumudyandigere nematare edzimhosva kwakaitwa vaLuke Malaba. Mitambo yenhabvu yotanga mangwana nemakwikwi echibuku Super Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti havasi kunzwisisa kuti chokwadi ndechipi pamusoro pemashoko ari kubuda ekuti hurumende yavhara guta rekwekwe nenzvimbo dzakaipoteredza kana kuti lockdown sezvo kanzuri yeguta iri kuti haisati yaziviswa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera mashoko aiswa padande mutande reTwitter nemunhu anozviti Jamwanda uyo veruzhinji vanoziva semutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Studio 7 haina kukwanisa kunzwadivira vacharamba panyaya iyi kunyange hazvo vamwe muhurumende vari kubvuma kuti lockdown iyi inogona kuva iri chokwadi. Studio 7 yabata mutauriri wemapurisa Vapo Nyati kuti tinzwe kana kwekwe yave mulockdown asi vati vakabatsirana kuti vataure nesu sezvo vanga vari mumusangano. Asi mashoko aJamwanda ari paTwitter anoti izvi zvakaitirwa kubatsira kudzivirira vanhu vemukwekwe mukupararira kwechirwere cheCOVID-19 chemhando iri kuwanikwa kuIndia. Mashoko aya anoti matano elockdown anosanganisira kuti kuve necurfew inotanga na 7 manheru ichipera na 6 mangwanani uye kuti zvitoro zvivhurwe na 8 mangwanani zvichivharwa na 5 manheru asi mabhawa nezvitoro zvekudyira hazvifanirwe kuvhurwa. Matano aya anonzi anotevera kufa kwakaita mumwe muzvina bhizimisi muRedcliffe svondo rapera nechirwere cheCOVID mushure mekunge ashanya kuIndia uko kwaakabva nemhando yechirwere cheCOVID chiri kuuraya vanhu munyika iyi zvakanyanya. Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mijiri vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo nezvedanho iri asi vakati vange vachitarisira kuti hurumende ichaita chiziviso chizere mukati mezuva ranhasi. Meya weguta rekwekwe amai Angeline Kasipo vaudza Studio 7 kuti havasati vaudzwa nezvelockdown iyi. Sachigaro Women's Coalition of Zimbabwe Munduni Remidlands Muzvare Lokadia Mavhudzi vati zvinhu zvinoshoreka chose kuti hurumende haizi kukwanisa kubuda pachena pazvinhu zvakakosha.
We are just urging government kuti ngaivewo responsive in terms of giving people the rightful information nekuti vanhu vanomhanya neinformation inenge yangopiwa nemasosi. Kana vakatipawo wrong information zvinoita kuti vanhu vapedzisire vamu munjodzi. Madzimai atopinda padambudziko rakakura especially if you look at the women in Kwekwe.
Vakambove gurukota rezveutano uye vari mugari wemukwekwe Dr. Henry Madzorera vati zvakakosha kuti hurumende ipeve ruzhinji mashoko akakwana panguva dzose pamatanho airi kutora mukurwisa chirwere cheCOVID-19. Vatiwo maonero avo ndeyekuti kana kuchiitwa lockdown mukwekwe mune imwe nzvimbo kana munyika mose zvakakosha kuti patange paitwa ongororo inopa umboo hwakakwana hwekuti zvaka kodzera here kuita izvi.
Lockdown inofanira kuinformiwa ne data. Tinoda kuti science dzipindire pakuti betsera kuita decision yekuita lockdown. Ivo vehurumende ndo vanoziva kuti tine macases mangani. Isi takanzwa macases 8 chete kubva pa index case yakashaika mazuva apfuura aya. Saka chikuru ndechekuita community surveillance yakasimba. Iyoyo ndo ichazotibetsera kuita zano rokuti tisa kwekwe pa lockdown here kana kuti kwete. Uyezve tinowirirana nemufungo wakuti hizo paitika dambudziko ndo panfana kuita lockdown kwete watungu ita lockdown nika yese ilo dambudziko riri mkwekwe chete
umiriri we paramende paspechika mche proportional representation wariwa nengo ye komite ya paramende inuona nezwe utano amai Jasmine Tofa wao za studio 7 utamano una shaka kuzera kuti mkwekwe muwe na lockdown
tukona kuti parizi na wazina kukosha zvinga kuwa zenyika kutitite lockdown muZimbabwe yose icho chirwere tichiziva chiri mukwekwe takabva mu lockdown izvozvi vanhu vari kuedza kuti vararame and ikoko kwavanogara hakuna situation iyoyo yokuti pane vanhu vari kurwara ne variant ye India so andisi kuona kuti zvakakosha kuti tiite lockdown Zimbabwe yose
zvichakadaro mumashoko yakabudisa nezuro hurumende yakati munyika mune vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid 19 uye kusvika pari zvino pave nevanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevashanu 1585 vafa nechirwere ichi munyika pane vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye kusvika pari zvino pave nevanhu zvuru makumi matatu nezvisere nemazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu 38,635 vabatwa nechirwere ichi munyika mose vanhu zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mana vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana matanhatu negumi nezvishanu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu 615,296 uwandu kuna kukwira apo hurumende ichabudisa mamiriro ezvinhu nhasi hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba vanhu vanodarika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi ndakamirira studio 7 mugweru ndini kudzanai musengi
Kereke Anglican Church mudunhu reManicaland yaita chibvumirano nekambani Econet yeCassava icho chichasunudzira magariro evanhu munzvimbo dzinoshandira church iyi mudunhu reManicaland Lloyd Moyo anoti panyaya inotevera
vachitaura mushure mekusaina chibvumirano ichi Bishop veAnglican Church muManicaland vaEric Ruona vati vanotarisira kuti kuumbwa kwekambani yechechi yavo yeHoly Trinity Enterprises kuchavandudza mararamiro evagari vemudzinharaunda nekuvawanira mabasa akasiyana-siyana ekutengesa zvinhu zvekasava zvinosanganisira EcoSure, Mova, Maisha, Vaya neEcofarma vati izvi zvichaitika munharaunda dzakasiyana-siyana mudunhu reManicaland dzinosanganisira Chipinge Nyanga, Chimanimani, Mutasa, Makoni, Mutare, uye neweza kumashonaland East.
Kana kuti vakatevere kana kuti we want you to access services there. Kuti tumotima kusama kuti ndai kuno access services from Nyanga. Hai. Ipo tinorumbira tinataka kuti in most areas the way we serve the church, we literally have a church in every village. It's not in every village, but at least within walking distance, you can access the service. So we have the via component as well, which we want to partner and provide the transport services to communities that we serve. Now, communities are in Garfield. Our family temples are a church in Mahabaz and around Iran.
Bishop Ruona vati mushandira pamwe wavapo uyu uchabatsira vanhu munyaya dzezveutano pamwe nekurwisa urombo muvanhu vekumaruwa.
In the past month, I have yet to deal with the case of my young brother's son, Aranga Awara. In the Tumbusi Aranga Manda, I'm going to tell you, Chakura Mana, I'm going to tell you, Patara, I'm going to tell you, Patara, I'm going to tell you, Waka Piki, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you. So we want to make sure that we are never in my institutions, man. We are going to say, my members will end. Akangashinga wara asa chekereswe nemota dzisina munyatsofanira
vachitaurawo mushure mekusaina chibvumirano ichi mumwe mukuru weEcoSure vaGodwin Mashiri vati vanotarisira kuti ukama hwavipo uhu huchasimudzira magariro evakawanda kunyanya kumaruwa uko vati kune urombo hwakanyanyisa
nekuti chirongwa chatava parura nhasi chinotiparura nhasi chinotibatsira kuti macommunity ane ari empower uye the church inge iri empowered isuze kasava tinge tiri empowered to achieve goal yedu yedonzo redu rekuti let's not leave any African behind. So tinotenda nethis opportunity.
Vamashiri vati vanotarisira zvakare kuti chirongwa chavo chichawanisa vagari mabasa uye kushandisa minda nenzira dzinowanisa vagari chouviri
nebhazi riripo within the next 6 months. We need to make six months. Within the African community, to create wealth in the
vapinda pachitiko chanhasi vanosanganisira vakuru vezvikoro zvechechi iyi zviri mudunhu reManicaland vakuru vemachechi mudunhu iri pamwe nevamwe vane zvigaro zvepamusoro zvedayosisi yeAnglican Church of the Province of Central Africa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Sangano re Southern Africa Litigation Center rinoti riri kushushikana zvikuru nekuchichidzirwa kwevatongi vematare edzimhosva muZimbabwe. Moblessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Sangano iri raburisa gwaro richikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze zviri mubindiro remitemo yenyika kwete kunyomba vatongi vematare edzimhosva vanenge vaita basa ravo zviri pamutemo. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvemitemo vaZiyambe Ziyambe ekushora pamwe nekupuma uroyi vatongi vatatu vedare repamusoro vakabuda nemutongo wekumanikidza vaive mukuru wevatongi vematare edzimhosva vaLuke Mahlaba kuenda pamudyandigere. Rimwe gweta rinoshanda neSouthern African Litigation Center amai Tambudzai Gonesa Manjonjo vati sangano riri kushora zvakaitwa navaZiyambe uye riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze zviri mubumbiro remitemo yenyika.
Mashoko avaZiyambe anovhundutsa nokuti mutemo unotendedza vanhu vanenge vasina kugutsikana nemutongo wedare kuti vasvitse nyaya yavo kumatare ekumusoro kuti iongororwe patsva. Kutsoropodza nekutyisidzira vatongi hakutendedzwi nemutemo weZimbabwe kubva pabumbiro guru remutemo nemitemo midiki uye nepasi rose, nokuti zvinokanganisa kufamba kwebasa revatongi avo vanofanirwa kutonga vasina kutya kana rusaro.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vatiwo zviri kuitika pamusoro pematare edzimhosva muZimbabwe zvinoita kuti matare ashaye chimiro chakanaka.
Zviri kuitika muZimbabwe pamusoro pematare edzimhosva hazvina kunaka, zvinokonzera kuti matare edzimhosva eZimbabwe ashaiwe chimiro, asvorwe uyezve ashaiwe simba, nekuti tinoona kuti hurumende yakatanga nekuvandudza bumbiro remutemo renyika kuti masimba mazhinji apiwe kumukuru wenyika kuti agadze vatungamiri vematare edzimhosva. Nekudaro zvava kuitwa iko zvino zvekuenda kumatare vagare vachiredza kutasurana vachitiva malava vadzokere pabasa hazvisi izvo zvinobisa chimiro zvinobisa hunhu kuna vamalava vacho uyezve kumatare edzimhosva.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravaziyambe pamashoko eSouthern Africa Litigation Center, asi mutauriri weZANU PF mudunhu reJohannesburg vaKenneth Mandaza vati hurumende inotungamirirwa nebato ravo inoremekedza kodzero dzevatongi vematare.
Bato reZANU PF pamwe nemutungamiriri wedu vamunangagwa vanotevedzera zvisungo zvese zviri mubumbiro remutemo wenyika, zvikuru sei kupatsanurwa neindependence yejudiciary, executive neparliament. Naizvozvo President Mnangagwa pamwe neZANU PF vakatambira mutongo wakapiwa nemajudges maererano nenyaya yavakumatare, zvisinei kuti hatigutsikane nemutongo wakapiwa. Nzira dzatichashandisa dziri pamutemo uyezve tichaita zvose zvinodiwa nevematare.
Nyaya yekumanikidzwa kwavamalaba kuenda kumudyandigere iri kupikiswa nehurumende mudare repamusoro-soro. Munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Mabhiza vakaudza Studio 7 nezuro kuti vari kupikisa mutongo wakaitwa panyaya yavamalaba, kunyange hazvo sehurumende vachiremekedza mutongo wakaitwa nedare repamusoro nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chibvumirano chekumisa kurwisana pakati peIsrael nevarwisi veHamas vemupalestine chinonzi chatanga kushanda nhasi mangwanani, izvo zvaona runyararo zvichidzoka muGaza. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakataura nemutungamiri wehurumende yemuIsrael vaBenjamin Netanyahu katanhatu mumazuva gumi nerimwe chete vachiedza kuyananisa kuitira kuti mhirizhonga iyi ipere. VaBiden vanoti vanhu vemuIsrael nemupalestine vane kodzero dzekugara murunyararo. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu pamusoro pekuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika pakati paDr. Alex Magaisa, avo vakambo vachipanga mazano chevaive mutungamiri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa Mushakabvu Morgan Tsvangirai veMDC, uye vatinomudaishe Chinyoka, gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChinyoka.
Mutemo mutsva unotizvo, kana jaji ava kuda kusvika makore 70 unoenda kuna chiremba wake. Chiremba wake umpa certificate inotaridza kuti utano hwake huchakanaka. Kana adero mukusarudza kwake, unonyorera tsamba kuhurumende oti ndicharamba ndiri pabasa. Hurumende iyoyi shall, kwete kuti may. Asi kana mutemo wakati shall, unoreva kuti izvo chero ani unenge ari president haana choice. Kana jaji avuya kwaari akati ndoda kuramba ndiri pabasa, saka hapana chokuti kana une makore 67-68 unofanira kubata vanhu zvakanaka kuti vagokuteerera. Idzi ndo dzinoi nhema. Chimwe chezvinhu zvakachinjiwa, tine madzimai anga achipinda muparlamendi vari 60. Taona kuti musarudzo medu hamusi kubuda madzimai akawanda. Mutemo uyu waifanira kupera muna 2023. Zvakachinjwa kuti haibodo ngazvipere muna 2033. Chimwezve chakachinjwa ndechokuti province imwe neimwe ngaitsvakwe wechidiki umwe kuti aende muparlamendi. Zvazvisimo izvi
vaMagaisa Pindwriting.
Kana tichinge tichizuva semazuvira atinoitai, hamumbonzwa ndichiti aiwa uyo ataura nhema uyu, haasi matauriro akapfava iwayo. Chechipiri, nyaya yataurwa yekuti majaji anozoelekita kuti ndoda kuti ndirambe ndiripo, pakauya mutemo uyu uchinzi uri kuda kuchinjwa, isu vamwe takatoti kana zvirizvo zvamunoda, ko chingochinjai kamutemo wacho muti retirement age yabva ku70 yaku75. Chechitatu, havasi kupindura panyaya yekuti kana mutemo wedu unoti kana uchiwedzera makore kana nguva yemunhu yekuti anga ari pachinzvimbo chaari, haufaniri chiunge uchuya kumunaripo. Kana mchida kuchinja izuzu, munoenda kuvanhu munoti ai wazaya zvamakanyora muna 2013 ingati zvichinjei. Hazvinei nekuti kune two-thirds majority. Inda ivapo painyorwa bumbiro remutemo. Saka ndinozviziya hangu bichana kuti sei zvainzwaro. Ndokubva tati kana zvichida kuti muchinje izvozvo modzokera kuvanhu, vanhu vonoenda kureferendum vobvumirana naizvozvo. Tosvika panyaya yekuti yemadzimai kana kuti yemayouth vanhu vechidiki kubatana kumeso nekuti muri kuramba muchingopa madzimai zvinhu zvishoma. Bumbiro remutemo chairo rinoti madzimai nevarume vanofanira kuita inonzi 50-50. Dai vanga vaine chido chekuti vada kusimudzira madzimai, mutemo uyu ungadai wakatochinjwa uchinzi ngapaitwe 50-50 madzimai nevarume. Ende vanhu ivavo vanenge vachinzi mabhakosi MP havana constituency. Then kozoti hanzi mayouth vechidiki 10 avaka i1 for each province. Ivo vanhu vechidiki i 70% ani munoona of the population. Kana kusengesa chaizvo zvinosengesa.
Todzoka kwamuri vachinyoka.
Kwai ndaivapo painyogwa constitution, ndosaka takaita zvakati. Hongu vaivapo. Asi constitution haisi yevaivapo. Iconstitution yedu tose vanhu vomunomuZimbabwe.
Petai chirongwa chedu vamagaisa tisaswerere kufi yakatiwa.
Kune inonzi pachirungu the intentions of the framers of the constitution. Framers of the constitution vaifungei kana tichitaura hatisi kutaiwa imi vamwe musataura nekuti mamusipo. Kana zviri izvo zvabuda mukutaura kwandaita. Aiwa, ndinokumbira regerero, hazvisiri izvo zvandanga ndichireva kuti nyararai nekuti mamusipo. Aiwa, kwakuri kungoti pamunenge muchichipaya the framers of the constitution vanouyawo votaurawo. Vamangwana vanogona kuuya nepamwe, vamunzura vanogona kuuya nepamwe, asi ndo matauriro andaitawo sekuziya kwangu.
Avo vanga vari nyanzvi yenyaya dzemutemo, Dr. Alex Magaisa, vachitaura vari kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kuGweta vatinomudai Chinyoka vachitaura vari parunhare vari muHarare. Muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Zvikwata zviri muPremier Super League zviri kutanga mangwana makwikwi echibuku Super Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Makundano echibuku Super Cup ari kuunganidza zvikwata zvese zvemuPremier Soccer League mumaguta eBulawayo, Harare, Mutare nezvishavane. Pazvikwata zvine mukurumbira Cape United ndiyo iri kutanga kupinda munhandare apo iri kusangana neYaga National Sports Stadium mangwana. Dynamos ichizoteverawo nesvondo ichitamba neHerentals. Highlanders ichange iri mumusha wayo weBaba Field Stadium nesvondo apo iri kusangana nevavakidzani vayo Bulawayo Chiefs. Mongororo wemutambo wenhabvu vaFelix Maoneke vanoti zvikwata zveBoso, Dimbare nemakepekepe zvisafunge kuti zviri kutora mukombe uyu zviri nyore nekuti nhabvu yashanduka kubva mazuva ekare.
Hamusina matraditional giants efootball. Dynamos na Highlanders dzangofana nedzimwe dzikasatamba zvakanaka especially Dynamos vayaenda zvachose.
Dynamos yakatenga vatambi vatsva vakati wandei izvo muteveri wemutambo uyu vaKelvin Mushonga vanoti zvinokwanisa kukanganisa nemhaka yekusajairana kwevatambi.
Maplayers mazhinji akatora akabva kuma different teams vazvinge vaite kopa kuti vabatane vazotambe bhora zvakanaka ndiona kunge zvatora nguva.
Asi murairidzi weCapes United Darlington Dodo haasi kuvimbisa vatsigiri vake huchi nemukaka achiti iye uru irwendo ruchangotanga.
Kana uri mujaho munozotaura zvekuti mukombo wamumaoko kana muchine masvika kwekupedzera. Kana muchiri kuenda hauzivi zvinoitika pakufamba. Asi hatisi kufunga izvozvo. Isi tiri kufunga kuti regatiende mutambo newega wega muchingofamba chindano.
FC Platinum iri kusangana neHwahwa muMandava Stadium mangwana zuva rimwe chetero Tenants ichitamba neBlack Rhinos Musakuba Stadium. Muteveri weFC Platinum vaShekman Musarurwa Vanoti mushure mekukwikwidza mukap Champions League havasi kuvhundutswa nemitambo yemukombe iyi.
Tagara tiri kutongohwina hatina kana fresh. Hatitombovhundutswa this time.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Blue City versus Chicken in Barberfield Stadium. Ngezi Platinum Stars versus Triangle Mandava Stadium. Harare City versus ZPC Kariba National Sports Stadium. Manika Diamonds versus Cranbourne Bullets Sakuba Stadium. Mitambo iyi ichange ichionekwa pamaterevision nemadandemutande zvichitevera chibvumirano chakaitwa nePSL nevachabudisa mitambo yacho. Chikwata chinotora mukombe wechibuku Super Cup uyu chinomirira nyika makwikwi eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvinhu zvakakosha zviri kuitika munyika. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muBenin.
Mushure mekunge dare repamusoro-soro reConstitutional Court remuBenin ratambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yekumawirira kweAfrica iyi yakaitwa musi wa11 kubvumbi, vachangosarudzwa zvakare semutungamiri wenyika vaPatrice Talon, mumashoko avo vakakurudzira vanhu venyika yavo kuti vashande mukuwirirana, kubatana runyararo pamwe nekuchengetedzeka. Asi kubatana nerunyararo hazvina kuzove mwongo hwezviitiko zvakatsamira kusarudzo yemutungamiri wenyika muBenin gore rino. Sarudzo isati yaitwa norutsigiro rwemutungamiri wenyika vaTalon, mitemo yakasundwa ichipfuudzwa mudare reparamende zvakaita kuti zviomesere vanopikisa kukwikwidza musarudzo, uye vatungamiri wemapato anopikisa vakawanda vakabuda munyika. Munguva yekuvhota chaiyo, nzvimbo dzekuvhotera mune mamwe matunhu dzakatadza kuvhura. Pamusoro pezvo, vemapato anopikisa vane chitsama vakanga varamba vari munyika vakasungwa muzviitiko zvinoonekwa nevaongorori sezvematongerwo enyika. Mumashoko avo, mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaNed Price vakati America inoshushikana nekusungwa kwevatungamiri vemapato anopikisa vakawanda zvine chekuita nesarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa musi wa11 kubvumbi. Vakatiwo pakati pehwaro hweutongo hwejekerere hunogowanwa pakati penyika yavo neBenin, pane chokwadi chinoti munhu haana mhosva kusvika awanikwa aine mhosva kuburikidza nematare emutemo anogara nenguva yakafanira, asina kwaakarerekera, akajeka uye asinei nezvematongerwo enyika. Vakawedzera vaPrice vachiti hwaro ihwohwu pamwe chete nerusununguko rwekuita zvaunoda pamwe nekuungana zviri mumabumbiro emitemo yenyika dzose Benin neAmerica. Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa vakasungwa vachifungidzirwa kuti vanotsigira nemari vanoita zveugandanga pamwe nekufurira vanhu kuti vaite zvemhirizhonga. VaPrice vakati kunyange vachitora zvipomerwa zvekuita zveugandanga nekukurudzira mhirizhonga neudzamu, vanhu vemuBenin vanokodzera kuziviswa nguva nenguva mamiriro enyaya dzavo. Vakatiwo kuchengetedzeka kwepasi rose kunobudirira kuburikidza nenyika dzavanodyidzana nadzo dzichiremekedza kodzero dzevanhu kuzvipira uye kuona kuti mauto nematare edzimhosva hazvishandiswe mune zvematongerwo enyika. America iri kutevera ichitarisisa zviri kuitwa nehurumende yeBenin, vakadaro vaPrice. Vakatiwo kuremekedza pamwe nekuchengetedza rusununguko, kusanganisira rusununguko rwekuita zvaunoda, kuungana murunyararo nekusununguka kwematare ndizvo zvakakosha muutongo hwejekerere. Vakati nyika dzinochengetedza kodzero dzevanhu dzinobvumidza kubudirira kukuru pamwe nekuchengetedzeka kwevanhu vose.
Ayo anga ari mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muBenin. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vagari vemukwekwe vokurudzira hurumende kubuda pachena kana ine hurongwa hwechokwadi hwekuvhara guta iri kana kuti lockdown. Magweta ari kunze kwenyika otaurawo pamusoro pegakava riripo muZimbabwe zvichitevera kuendeswa kumudyandigere nematare edzimhosva kwakaitwa vaLuke Malaba. Mitambo yenhabvu yotanga mangwana nemakwikwi echibuku Super Cup. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida utitumira tamba mboja, zitumire iku studio7@voanews.com. Muno kwa niso kunzuwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Joto, ndiri mu Washington DC.
Kwa wizika atisenda wa VOA nje.